Mbunzo mukuru uri kuda kupindurwa nezifa ndewe kuti nhabvu iyi yotambwa pasina vatsigiri here sezviri kuitwa kuSpain, Britain nedzimwe nyika. Vamwe vanoti nekukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kubatwa neutachiona hwecoronavirus zviri nani kuti nhabvu munyika imbomira kutambwa sezviri kuitika kune dzimwe nyika dzakavakidzana neZimbabwe. Zimbabwe yagarawo iri kunetseka kuwana zvikwanisiro zvekuti ivheneke vanhu kana kuti matest kits zvekuti kuda kudzoka munhabvu kupinza vatambi munjodzi huru sezvo zvichinetsa kutamba nhabvu pasina kubatana kana kuenda pedyo nepedyo. Mukuru wekumahofisi ePremier Soccer League vaKenneth Ndebere vanoti hazviite kuti mitambo yenhabvu izotambwa musina vatsigiri sezviri kuitika mhiri kwemakungwa sezvo izvi zvisina mari ine mudamo. VaNdebele vanoti zvikwata zvemuno zvinoraramiswa nemari yepagedhei inobhadharwa nevatsigiri kwete mari dzekushambadzira kubva kumabhizimisi makuru sezvinoitika kune dzimwe nyika. Mumwe muteveri wenhabvu vatatenda muchena vatsinhirawo mashoko aya vachiti hazvibatsire kuti Caps United, Dynamos, Highlanders neFC Platinum dzitambe munhandare musina vatsigiri.
Ndinofunga kuti bhora remuZimbabwe kuti ridzoke rotofanira kutambwa mutori nevanhu because kuti ritambwe musina vanhu hazvibude because matimu ese anosurvivor nekutora mari pagedhi.
Asi muteveri weDynamos vaOliver Musongoro vanofunga kuti nhandare dzemuno dzakakura kudarika vatsigiri venhabvu vanouya kuzoona mitambo zvekuti nhabvu inokwanisa kutambwa panguva ino.
Tanonokerwa nekuona bhora kuri ratopera tisina kumboona bhora. Magrounds edu isusu akakura zvekuti anokwanisa kuakomodita vanhu vachiona vasingambotya zvecovid zvaizvo kana vakaita social distance yeye kana 3-4 meters chaiyo chaiyo pamunhu akagara mubheka. Ground rinotozara tinokwanisa kumbonawo mabhora.
Bhodhi reZifa rave kutarisirwa kusangana nemusi wechina kuzireya hurudziro dzakabva kumakomiti maviri akaita musangano mukupera kwesvondo. Makomiti aya anoti yava namazvikokota vezveutano muPSL vePSL Sports Medicine Committee nevanoronga zvemitambo muZifa veZifa Competitions Committee avo vakabuda nezvisungo zvinofarira kutevedzerwa kuti nhabvu idzoke. Mutauriri weZifa vaXolisani Gwesera vanoti vakuru veZifa ava vari kutarisa zvakabuda mumusangano uyu voona kuti zvinokodzerai here kuti nhabvu yotambwa zvekare kutanga munanyamavhuvhu semarongero avanga vakaita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.